matambudziko azvishuva takasangana nawo. Tiri kurwana nechirongwa chinorudza amatauya aya kuti zvinhu zvinotengeswa tinozviti zvenhema-nhema kana kuti macounterfeit products. Unova makaona kuti kwakatombotaurwa kuti kumbaro kune mifananidzo yaitofamba ichitaura kuti raiti remahatima vari kupfeka ikoko hobho wacho raakunzi mahatima, iyo riri raiti renhema-nhema rangopfekwa mupakeji yemahatima. Asi haisi raiti chete, kune zvakawanda, dovi refeki, machangi zvakawanda-wanda zvinhu zvavanongopfeka nezvekudya nezvekupfeka nezvekuita sei. So isusu tiri kushanda nebandiko rehurumende remapurisa, asi zvatakaongorora takaona kuti isusu sekomisheni dambudziko harisi vanhu vari kupfeka, nekuti avo vari kuda kwavari kunotenga yatingati packaging netiriyo kana kuti zviputirwa zvacho. Saka kune nyaya hombe kwatinofanira kuenda izvinezvi kwatakaurirana kuti no isusu handei tinotageta kwekwazviri kuti aino kuti zvinogona kunge zvakaoma, nekuti ibasa hombe chaiyo kuti kuri kugadzirwa mapepa ache iwayo enhema idzo kune nyaya, nekuti ndo vari kusupplya vanhu ava vachigadzira ngoti tikangonobata ava vari kutengesa ava tisika kunobata kwacho kwakubva mapepawo hapana zvatinenge taita, nekuti mapepa acho aramba achingogadzirwa enhema-nhema zvingopekwa zvichiramba zvichingodaro. Saka tauti kuti mukoto iyoyo inogona kuvharwa, asi ibasa hombe inofanira kutoshandana nevamwe mabazi ezvinopikisa izvenana zimuravisava kugoisa musoro pamwe chete kuti dambudziko iroro ripere, nekuti unoona zvinoitika nezvekuti.
Saka ndevapi vanonyanyotengesa izvi zvenhema-nhema izvi vamuderere?
Zvinhu zvakawanda zvenhema-nhema zvinowanikwa tumashopu twemukotokoto. Vanoti havo zvinenge zvakachipa, asi kamunoziva kuti hanzi chii zvamunofunga kuti chakachipa, chinodhura. Nekuti kwofamba kwenguva tine madambudziko ezvirwere zvegomarara, ivo ana kensa ivavava vanhu hatichaziva kuti zviri kubva kupi, zvinhu zvatinenge tichingodya zvisina kuvhenekwa, zvisina kuongororwa. Saka tiri kukurudzira vatengi vedu chaizvo kuti aiwa, kwete ngatisiyanei nazvo kungotenga zvinhu mumukoto. Nekuti zvenhu mukaita dambudziko nguva yakwatiri taita dambudziko, ndakatenga chinhu achidya ndikarwara, ndakachitenga kumi, ndakachitenga pasi pemuhacha. So dzokera kwetoona muhacha uya wakatemwa pasisina muhacha uye. Saka hatina wei yekuti tichivatsvaga tiyani, asi ndariri shopu hombe toti aiwa, ndakatenga mushopi risiti yangu ndinayo iyi veni todzira nao.
Imwe nyaya yevamudereri inochemwa nayo nevatengi inyaya yekutenga zvinhu zvisina uremu hunenge hwakatarwa hunotarisirwa, inganzi muchirungu underweight. Muri kuitawo sei nenyaya iyi?
Panyaya iyi tiri kushanda nerimwe bazi riri muministiri yeindustry and commerce rinonzi trade measures, nekuti pane mutemo unonzi trade measures act. Ivavo vetrade measures basa ravo nderekuongorora zvinhu zvemamezhamenti, ndo basa ravo chete. Saka tinoshanda navo nekuti ivo vane mishina yavainayo. Takatendera takaenda kuwana mutoko tikaenda kupuku.
Ndezvipi zvigadzirwa zvamuri kuwana zviri kutengeswa zvisina uremu hunenge hwakatarwa netrade measures act?
Pamutemo ivo vachikutaura chingwa chinofanira kurema 700 grams. Unosvika ona chingwa chete wochiisa pascare ku600, upu uri kunzi 10 kg, uona huri kunzi i9 point. Simende chaiyo vaidaro zeni imwe shuga haiyo ndotoitava nezika, nekuti iwa takatovabata tikatoendesa kukoti ukaza pane shuga yaitendera yainzi star shuga, shuga iyo ndeyenhema-nhema. Even adhiresi yavangu akasanga iri kunyepa, saka takaitora shuga iyo tikaenda nayo ikanodhistoya, nekuti ma2 kg vaiona ari ma1.8 panenge atakatoona iri 1.6. saka izvozvo zvinotigumbura chaizvo, nekuti tisa kuti ivavo vese vatoda kuvabata vari kutengesa maunderweight zvinhu zvisina uremu hwakakwana. Asi tinge tichishanda netrade measures, nekuti ndivane mishina yacho nemaskera acho. Even skere yacho kune mamwe maskere enhema-nhema futi vanoda kuchungwa ivavo. Maservipatien tichabvongodza kwese ikoko, nekuti papambu paipai pambu inofanira kutariswa yeitwa inonzi calibration yeiswa siu kuti aiwa ipambu iri kupamba zvakanaka, nekuti imwe inogona kuita underthrow kana kuti overthrow, ikungoti inogona kupa fuo yakawanda yakanyorwa kana kuti inogona kupa shombati kana yakawanda kuchimanenge asiri kudisadvantage ka inge izvaaimiri zeservipatien. Asi underthrow now inenge yakanzikana kuti 20 liters iyo iri 18. So iyo tiri kushanda zvakaomarara netrade measures. Zvemunga makaona mazuva apuraya vakatotorerwa mota mainspectors acho etrade measures kuti tigofamba navo tigobvongoza tichibvira nenyaya idzodzo. Asi anoda kuosidzwa nechekuti basa iri ibasa hombe. Komisheni yakatanga kuoperata last year, asi ivava tatotanga zviri kuita noise, hatida kunyatso chiwedzere. Ende treasury iri kutisapota chaizvo neministry yedu, tida kutenda vaminista vedu vavamba vari chenjuro kuti